sangana neplatform for youth development tiri kushanda zvakanyanyisa nemamwe masangano akazvimirira uye nehurumende kuti tikwanise kudetsera vakatangidzange dambudziko sekuti nyaya yanga iripo pari zvino ndeyekuti tinyatse verifya kuti vanhu vangani chaivo chaizvo vakarasikirwa neupenyu uyewo vakakuvara vari kushayikwa uye totarisa zvakare kuti ko maroads akanga aimbuka nenyaya yecyclone zvikoro zvakapwanyika vana vechikoro vasiri vakwanisa kuenda kuchikoro nematambudziko akawanda wanda akakonzeresa necyclone ndiya asi yatingati kurekoda kuti tinge tine ruzivo rwakakwana nekuti dambudziko iri recyclone dai ezedisaster rakakanganisa zvakadii magariro evanhu vechipingi nevechimanimani uye tiri kubatsirawo kuita yatinoti monitoring nekuti vanhu vakawandisa chaizvo chaizvo kubvira nekuchipinge nekuchimanimaniwo vari vanhu uye masangano akazvimirira ega vari kudetsera kuti dambudziko rireruke nezvinhu zvakawanda zvavanga vachiunza saka isusu seplatform for youth development tiri kubatsiridza ivo vakaunza rubatsiro kuti tikwanise kuona kuti zvavakaunza izvi zviri kushandiswa here sekupirwa kwazvakaita
pane nhuna dzamungati dziri kubva here kune avo vamuri kushanda navo munzvimbo iyi nyanya kuchimanimani panyaya yerubatsiro rwavari kuwana
pari zvino zvinhu zvaenani tingati patakatanga nyaya dzekuti rubatsiro ruchiuya vanhu vanga vane maonero akasiyana siyana kuti izvii nemapato akasiyana siyana vanga vane maitiro avanga vachiita angari kuda kuzvibatsirawo nezvinhu zvizvimwavo zvisiri zvavo asi nekuda kwekutaura kwataiitawo pamanhepfenyuro pano nezvivhitivhiti zvakare zvemashandiro edu zvakakwanisa kuti vamwe vaone kuti kana vakaita zvinhu zvisina kururama zvehuori zvinokanganisa uye zvinhuzvo zviriva nevanhu saka tinoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvakasirika zvaimprova zvizhinji zvaakuunza nemasangano akazvimirira ega zvaakunyatsokusvika kuvanhu uyewo vazhinji vanga vasingakwanisi kutaura zviri kuvanetsa nekuti vaitya kuti vari kungobvunzwawo kana kushandiswa vakungotaura pachena zviri kuitika muupenyu hwavo zvizhinji zvatiri kurekoda tizozvishandisawo kuti vadarukasiro rweruzivi sekuti panenge paakudiwa kuti vabatsire zvatingati psychosocial support yekuva rubatsiro runokwanisa kuvapodza kurwadziwa kuvari kuita nedambudziko ravakasangana naro.
Tiri kunzwa zvekuti pane munamato wamakabata munzvimbo iyi munamato wei uye zverini
tanga tine chirongwa chekuita commemoration belated commemoration yeindependence day takaita musi wa20 April takakwanisa kudaidza vemasvondo akasiyana siyana muchipinge vakasangana pachurch yeunited church of christ in zimbabwe izvizvi tikakwanisa kuita minamato asi minamato takati tapedza kuitawo cleanup campaign takambotenderera munzvimbo dzemachechese tichiudza vanhu kuti kwaane inonzi climate change kuti zvakaitika iri dambudziko rakaitika iri idambudziko rinatural vanhu vakaramba vachitaura zvinhu zvemafungiro avo tika nemagariro kana kuti akaroiva kana kuti tisi tadambudziko izvo zviri zvinhu zviri kungoitikawo kwese kwese.